Mwaka wekutengesa foja waparuwa nasi ni mwe mtevezeri we mtungamiri wenyika wa Kembo Mahadi pa musika weto bako sales floor hapo mtengo wepa msoro wange uri madora mana ni masenzi makuma shanu pa kilogramu mtengo wepasi uri pa masenzi makuma viri pa kilogramu. Mitengo iyi haina kufadza varimi wakawanda au watika na mitengo ikasawezera varimi wakawanda wanukuna kutaza kuri mafojga va Costa Kapuza vekumvurwi vauza Studio 7 kuti mitengo ya nasi ino itakutivarege kuri mafoja za chose. Vaka Puza vanu tibambo mira kutengesa foja yavo uye vave kuno itengesa pa mkoto
aluka nzaza nduja kumusha chisa yungu break market kwezi break market ito badara foja nikaina ili break market ya vayi dola 50 watu liba US sajono tutu za kumusha tete break market ito rinani
vamwe wa sina kufara ni mitengo ya foja ndi ishe msarurwa ve kumashona land east au vati vambo mira kutengesa foja yavo.
Wangu chocha kwa quality but kama ndora ni market ten makuti haitenda kudorera varimi kumashure haye zotombokanzura sewo zotombokanzura sewo yacho tomboona kuti zvinhu ya
varimi havasi kufarawo nenyaya yekuti kunyange hazvo foja yavo ichitengeswa kunze kwenyika ivo havasi kuzopiwa mari yavo yese ari madhora ekuamerica pasi pechibvumirano chakaitwa nereserve bank of zimbabwe nekambani yetobacco industries marketing board varimi vachapiwa zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavanenge vatengesa ari maRTGS uye zvimwe zvikamu makumi mashanu zviri madhora ekuamerica asi varimi vakaita saamai Margaret Dambeni vaudza Studio 7 kuti vanoda mari yavo yese ari madhora ekuamerica.
Aiwa mutemo ini ndikuda yusa kana pasina foga yangu ndinopisa because ndiri kuda yusa yusa ndora ndikutoda pa foga yangu nokuti foga haitengure bhondi kai ndoda yusa yusa ndora ndikuda kuverenga kudai kulazi RTGS ka haigaisi haitengi ng'ombe hairori mukadzi zvaka wanda sakanepa kuti ndite mari muchikwama handiri kubati kwazvina nebasa ndoda kuita mari ndite mari kozviro mbedzi mwanga handina mari RTGS yekubirwa handidi.
Vatiwo vakatenga zvekurimisa vachishandisa mari yekunze nekudaro vanoda kubhadharwawo nemari yekunze. Vakapfudza vati vanotsigira vamwe vavo vari kuti vapiwe mari yavo yese ari madhora ekuamerica sezvo iri iyo yavakashandisa kutenga zvekurimisa.
Ndokumwe kubasha kwanotanga ikoko surprise iri apa if this ange isinzi kupiwa US isiri nanika if isi zvanga zviri nani surprise US yeda $50 nebond yakatenga $90 atiri mukonvedati saka inaizipa iri US ika if isi zvauta kuti tupiwo zviri nani but apa ndakanya kupiwa zvakanyanya zvakanyanyisa saka kukisa break market iri zviri nani kana zvaramba risakagadina manyowa.
Sachigaro weti ya MB amai Monica Chinamasa vati mitengo yakaderera sezvo vanotenga foja kana kuti matobacco merchants vari kuchajwa mutero weintermediated transaction tax wezvikamu zviri kubva muzana apo vanotenga foja nekubhadhara varimi. Vati pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nevanotengesa foja nehurumende dzekugadzirisa nyaya iyi uye vanoona sekuti izvi zvinogona kupedza dambudziko remitengo iri pasi iri. Amai Chinamasa vazivisa kuti mwaka uno wange wakaoma chose sezvo kwakapisa zvakanyanya uyewo vati vamwe varimi kumanikaland vakaparadzirwa foja yavo nedutu mupengo cyclone Idai. Vati kusvika pari zvino havasati vave kuziva kuti ifoja yakawanda zvakadini yakaparadzwa nedutu mupengo Idai.
Hatisi kuziva but kana wakainsure that's where the insurance comes in so it's very important that they were insured but as of now we have no figures. As you are aware, it is difficult to actually reach those places. So we know nothing as yet.
Zimbabwe inotarisirwa kutengesa mamirioni mazana maviri nemakumana emakirogiramu efoja inove foja shoma pane yakatengeswa mwaka wapfuura. Gore rapfuura Zimbabwe yakatengesa mamirioni mazana maviri nemakumi mashanu nemaviri emakirogiramu efoja ikawana mari ingangosvika bhiriyoni remadhora ekuamerica. Vachivhura misika yefoja zviri pamutemo vamuhadhi vati hurumende yavo inotsigira varimi vefoja uye vati inoda kuti varimi ava vabatwe zvakanaka sezvo foja ichipinza mari yekunze yakawanda munyika. Pane misika mitatu yefoja munyika inoti Tobacco Sales Floor, Boka nePremier uye misika yese iyi iri muHarare. Kunze kwezvicherwa zvakabatanidzwa foja ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvose muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.